Pamutemo vanofanirwa kunge vachienda kumatare anoona nezvelabor, anova Ministry of Labor kana maemployment councils, vachishandisa chikamu chemutemo welabor law unonzi section 6 subsection 1 and 2 inorambidza employer kuti asapa mushandi zvisiri maringe nezvavakatenderana, kunyanya zvinenge zviri mugwaro reemployment council, zvinova zvinoincluda kunge munhu achipiwawo muhoro wake pazuva roga roga rekupera kwemwedzi raanenge awashanda.
Saka vashandi munzvimbo dzakasiyana siyana dzenyika vanoenda kumahofisi api chaizvo apa?
Vanoenda kumaministry, tinoti maprovincial labor officers, ndokwavanofanirwa kunge vachienda nenyaya dzakadaro. Uye zvekare vanofanirwa kunge vachienda kumaemployment council kana kwavanoshandira, because maemployment council zvaanoita anomiririra chikamu chevashandi. Like tinogona kuti vashandi vanoshanda mumahotera vanenge vaine employment council yavo inoongorora zvavanohora nezvavanotambira nemashandiro avo. Saka ndokwavanenge vachifanirwa kunge vachienda. But zviri kuitika ndezvokuti vari kuenda asi mari hadzisi kubuda.
Vamwe vacho vari kuuramwa mabasa asi vachityisidzirwa kuti tinokudzingai. Vane kodzerere dzekuti vakwanise kumbomira kuenda kubasa vachinyunyuta?
Mutemo wenyika yeZimbabwe unoti izvoni, kune atinoti magakava ari mumutemo, kwozoita magakava ari maringe nezvinodiwa nevanhu. Saka ari mumutemo ndo anonzi madispute of interest, ari nezvinodiwa nevanhu ndo atinoti madispute of rights, ndo ari pane zvemutemo. Madispute of interest ndo anozvinodiwa. Saka nyaya yekusahora salary idispute of right. Mutemo wenyika unenge uchiti munhu wakadaro ngaaende anopopota kuti no, ndodawo mari yangu, achipopotera ari mumutemo through mastructure atataura. Saka kuramwa basa, dambudziko riripo nderekuti mutemo wacho ukaapplywa wenyika ino, zvinoreva kuti vashandi vavava vanogona kuwanikwa vari kunze kwemutemo. Although zvinenge zvisinavo hunhu kuti vanhu vodzingirwa kuti warega kuenda kubasa nekuti vaona kupiwa mari.